vachitaura nestudio 7 mushure mekunge vasangana nevamwe vechidiki vanoda kupinda muchirongwa cheYoung African Leaders Initiative muBulawayo neZuro. Muzvare Samantha Nyere mukavakati zvidzidzo zvavakaita vari kuAmerica zvakavavhura pfungwa dzavo zvemhando yepamusoro uye vakadzidza kuti vave munhu anokwanisa kutaura pamberi pevanhu vakawanda vasinganyare kana kutya. Muzvare Nyere mukavanodzidzisa zvisina mubhadharo mutauro wemaoko kana kuti sign language pazvipatara zvemupilo neUnited Lawyer Hospitals vachishandawo semuturukiri kumatare edzimhosva. Vanoti paUniversity of Delaware paraive vakadzidza zvinhu zvitsva pamusoro pekutaura nevanhu vasinganzwe uye vanoti vachadzidzisa vamwe vanhu zvavakadzidza izvi.
Chekutanga ndechekuti madzidzisiro avanoita vana avo vanopa nguva yakareba katasa magariro avanoita mukirasi panonogariswa musenta yeRoma kuti vagone kuona zvinhu zvinonga zviri mudhuze mavari nekuti ivo havanzvi asi vanoshandisa maziso sekunzwa kwavo. Takadzidzawo mamwe matekinisi ekuti kana vachitaura nemunhu ari defu kana anorwara vane matauriro angotauri sekungotaura seuri kuita nyaya asi panofanwa kupindawo nzira dzecounselling.
Mumwe wevaive muyali gore rino vaAndrew Chikomba ndimu zvina bhizimisi muBulawayo uye vanotengesa zvinhu zveumhizha mukufambiswa kwemashoko information communication technology pamwe nezvesola. VaChikomba vanoti chimwe chezvinhu zvavakadzidza ndechekuti zvakakosha kuti vemabhizimisi pamwe neveruzhinji vasaite zveuori vachiti izvo zviri kudzorera nyika dzakawanda kumashure kunyanya dzemuAfrica.
Ethics and corruption is a big problem. Iri kuaffecta nyika yedu ne the whole continent of Africa in general. And I think we need to be above board in our business dealings kuitira kuti tikwanise kuita ma business ari sustainable. I think we can work well nevanhu vakawanda. Tisiri kupa ma bribe, tisiri kuwana ma kickbacks, but tichiita plain business dealings which are more ethical.
VaChikomba vanoti vakadzidzawo kukosha kwekubatsira vamwe vanhu uye vanoti vachatsimudzira kubatsira kwavaive vachiita nekudzidzisa zvekuita mabhizimisi kune vechidiki vari mumaruwa ari kunze kweBulawayo senzira yekuedza kusimudzira upenyu hwavo.
Tinoda kuti tiite reach out kune mayouth muMatabeleland province where we are going to be mentoring them. We learned something pangatiri overseas and I believe kuti tinofanirwa kuita all give back to our community so that we can build it. So one of the projects yangati gara chishanda nayo SNV Solar Rural Project. So basically we are going to be expanding pane project iyoyo so that we can involve more youth.
Zvichakadaro pamusangano wakaitwa neZuro vanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa zveyali muAfrica vaPaul Swider vakazivisa kuti mzinda weAmerica uri kupasa muzinda weYali Center muBulawayo uye uchange uri mumwe wemizinda gumi iri kuvakwa munyika dzakasiyana-siyana muAfrica. Kunyange hazvo vasina kukwanisa kutaura kuti imari iyi iri kushandiswa pakuvaka muzinda uyu, vaSwider vakati muzinda uyu uchange une michina yechizvino-zvino uye uchapa vamwe vechidiki mikana yekudzidza pamusoro pezvemabhizimisi zveutungamiri nezvimwe zvakadaro. Chirongwa cheYali chakavambwa nemutungamiri weAmerica vaBarack Obama senzira yekuedza kusimudzira vechidiki vemuAfrica kuti vave vatungamiri mune zvakasiyana-siyana mune ramangwana ravo. Chirongwa ichi chinoendesa vechidiki vemuAfrica mazana mashanu kuAmerica gore rega rega. Tanga gore rinouya chirongwa ichi chichange chichiendesa vechidiki vanosvika chiuru chimwe kuAmerica uko vachange vachiita zvidzidzo muzvikoro zvepamusoro vachidzidzirawo kuita zveunyanzvi. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.